muzvina bhizimisi vabhigisi tole rekugweru mudunhu remidlands vanoti chirwere cheprostate cancer vanonzwa nezvacho asi vanozengurira kuenda kunovhenekwa kuzvipatara.
Tongochiwawo chichitaurwa patinoita svika kuzvipatara uku tinongovawo vaviri vatatu vane vachitaurawo kuti ndozvatapambira tauya kutigozoitwa mascan but kuti unyatsohwisisa kuti chaka chinopinda sei uyezve masymptoms acho kana kuri kwokuti chatanga ndezvipi zviri kuitika.
Vaotis upenyu zvoushe vekugweru zvakare vatsinhirawo vachiti
varume vanofanirwa kutanga kuziva kuti chakamira sei, chinorapwa sei uye kana unacho unonzwa sei.
Mukuru wecancer center iri muHarare amai Junior Mavo vaudza Studio 7 kuti vamwe varume vane katsika kekusada kunoongororwa zvirwere.
Health seeking habits evarume they are very low. Even if vakanzwa information they will not come for a prostate cancer screening. Information I think is out there, not kuti yakakwana, we can do better, but varume vacho vanotoda kukrengwa kuti vauye for screening.
Vabhaki padzarondora vekuHatfield vane makore makumi masere ekuberekwa avo vava nemakore gumi nemaviri kana kuti 20 kubva zvavakaitwa operation yepasikarudzi vanoti vanorwadzirwa kuona varwere vechirume vanenge vakamirira kuonekwa nenyanzvi dzeutano kuzvipatara zvehurumende vachinzi vagozodzoka kwapera kana mwedzi gumi. Izvo vanoti dzimwe nguva zvinogona kuodza mwoyo yevarume vakawanda.
Zvino mazuva ano tine rombo rakanaka kuti chitenda chanhengereka chauya chakwanisa kurapika. Kurapika kazhinji nje uku mazuva ano kuri kutimetse kumahosipitari because kune makiu akati wandei, kune makori chaizvo anobvira kuti chirwere ichocho kana varume vakagara kunonzi mumadhipartment euro ayaya unoona kune kusuruka kusafara kwakanaka nokuti izvo chirwere chinenge chauya chinosvika noti 6 months kana zvii uchirwara nezvacho.
Valavmo makumbirofa avo vanoita nezvedzidzo uyezve kushambadzira nezvemagomarara ose zvavo vanoti varume vese vane makore makumi mana nemashanu zvichikwira vanofanirwa kuongororwa kana vaine chirwere ichi kanokwana kamwe chete pagore kuti vakurumidze kuwana rubatsiro. Mukuru wecancer registry iri pachipatara cheparinyatwa iyo iri pasi pebazi rezveutano vaeric Chokunonga vanoti ongororo yakaitwa mugore ra 2021 yakaratidza kuti chirwere chegomarara repasikarudzi yevanhurume ndicho chiri pamusoro pamagomarara ose anoparadza upenyu hwavo.
Imvura pamusorosoro pavanhurume yanga iri prostate cancer inova yanga iri pa 28% ichitevedzerwa neinonzi non-Hodgkin lymphoma pa 8%.
Hurumende inoti matambudziko anosangana nevarapwi ava ndicho chimwe chezvikonzero zvakaita kuti kuitwe hurongwa hwekuumba homwe yeNational Health Insurance Scheme NHIS iyo inotarisirwa kutanga kushanda gore rino yakanangana nekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe kuwana kurapwa pachena sezvo iri kodzero yavo inopiwa nechikamu 76 chebumbiro remitemo. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mombeshura vanoti homwe iyi icharerutsira veruzhinji sezvo vanenge vasisamanikidzwe kubhadhara mari inobva muhomwe dzavo. Sangano reWorld Cancer Research Fund International rinoti prostate cancer kana kuti gomarara resikarudzi yevarume ndiro gomarara repiri pamagomarara ose anonyanya kubata vanhurume pasi rose. Sangano iri rinoti muna 2022 varwere vatsva vanodarika mamiriyoni zviuru mazana mana kana kuti 1,4 miriyoni vakabatwa neprostate cancer pasi rose. Mwedzi wagunyana kana kuti September ndiwo mwedzi wekuyeuchidzana nezvekuipa kwechirwere chegomarara repasikarudzi yevanhurume kana kuti prostate cancer. Sangano reWorld Health Organization rinofungidzira kuti panosvika gore ra2050 vanhu vatsva vanodarika mamiriyoni makumi matatu nemashanu 35 miriyoni vanenge vabatwa nezvirwere zvemagomarara zvakasiyana-siyana huwandu hunenge hwakakwira kubva pamamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miriyoni vakabatwa nezvirwere zvemagomarara muna 2022. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Ropa Fadzo Mapinyidze.